Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena udzerudza nasi chipiri chivabvu 1/2018. Mapurisa anosunga varume vana vanga vakavharira vana vadiki vanomwe mumotokari yavo kunoton uye hazvisati zvazikanwa kuti vanga vachida kuita sei nevana ava. Zimbabwe inobatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza zuva revashandi panguva iyo vashandi munyika vari kuchema chema nekushaya mari pamwe nekuomerwa kweupenyu. Sarudzo dzekutsvaga vachamirira zano PF musarudzo dzichaitwa munyika dzosiya mikono yakawanda yapunzirwa pasi uye paine kutaura kukuru mubato iri. Vakuru vemakanzuru nezvikoro vochema chema nekushandiswa kwakaitwa zvikoro nezvivakwa zvavo nezano PF pasina muripo apo yaiita sarudzo dzemaprimaries. Zimbabwe inomutsuridza chirongwa chekurima maruva chinotengeswa kunze kwenyika. Muchirongwa cheThe Connection chevechidiki na8pm paLive Talk tiri kutarisa zvingadzidzwe nevechidiki kubva kumimhanzi inofarirwa nevakawanda. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 15460 ne15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne1360 shortwave. Musakanganwe kutifarira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nhasi tichange tiri kutarisa zvakataurwa nehurumende kuti mbanje dzichange dzava kurimwa zviri pamutemo uyezve tichitarisa zuva rezororo revashandi kuti rinorevei kwamuri. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.